manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipfenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 20, 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vachiti vawandirwa nebasa. Asi vamwe vanoti zvinenge zviri kuratidza kuti mubato ravo mapindwa napongwe. Mupepeti mukuru webepa naure Financial Gazette otsvagwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York vachiti vawandirwa nebasa. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vaudza vatori venhau kuti vamunangagwa vachange vakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Mashoko aya atsigirwawo nemukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo muhurukuru yataita navo.
Misangano yakaita seii United Nations inoadreswa nemukuru wenyika asi yakagadzirwa nenzira dzokuti kana sezvatinoziva isu kuti vatungamiriri venyika vane zvinhu zvakawanda zvavanoita in the event yokuti havasi kukwanisa kuatenda misangano yakaita seiyeyi vanobvumidzwa. Misangano yacho yakagadzirwa nenzira dzokuti vanobvumidzwa kuti vanokwanisa kutuma mumwe munhu kuti avamiririre pamusangano uyu kuti unyatsokuenderera mberi zvakanaka.
Saka achange akamirira nyika kumusangano mukuru uyu ndiani chaizvo?
Mutungamiriri wenyika watotuma mukuru the honorable minister we foreign affairs and international trade kuti amirire mukuru wenyika pamusangano uyu kuti zvese zviende zvakatsepetera.
Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo. Asi vamwe vanoti mubato reZANU PF nemuhurumende munogona kunge mapindwa napongwe sezvo vachiti munenge mune kunetsana panyaya yekuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa voenderera mberi nebasa here kana kuti kwete. Amugozeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza tikavabvunzawo kuti vanoona sei zvaitwa navamunangagwa zvekuti havachaende kuUnited Nations.
Danho ratorwa nemutungamiri wenyika uye nezvikonzero zvavapa zvinhu zvinokatyamadza zvikuru nokuda kwekuti kumira kuenda kumasangano makuru akaita seUnited Nations munhu achimirira nyika yacho semutungamiri wenyika zvinhu zvinoshuvirwa nevatungamiri venyika vakawanda. Saka zvatikatyamadza kuti mutungamiri wenyika vanoti ivo vane zvimwe zvakavabata zvaita kuti vatadze kuenda ikoko. Tosara tichizvibvunza kuti zvingava zvii zvingavabate zvakakosha kudarika kunomirira nyika yako semutungamiri wenyika kunhu kwakakosha kudaro.
Tiri kuonawo vamwe vemapepanhau vari kunyora vachiti pada zvinogona kunge zvichiratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka muhurumende umu nemubato ravo reZANU PF muchiita sekuti mapindwa napongwe. Munoonawo sei mashoko iwayo?
Panogona kunge paine chokwadi pakutaurika kwenyaya iyoyi nenzira yakadaro nokuda kwekuti tiri kunzwa nyaya idzo zvekuti mutungamiriri wenyika ane chidokwa dokwa chekuenderera mberi achitonga achidarika pakatarwa nebumbiro guru renyika. Saka mukati mebato rake mune vamwe vari kuti ayo munhu ngaaite paakatarirwa nemutemo. Saka makakatanwa iwayo anogona ngari chikonzero chikuru chaita kuti mukuru wenyika asasununguke kuenda kumusangano uyu weUnited Nations.
Asika pane chinganzi chinganetsa here apa vamukonza kana iwo vamunangagwa vakambobuda vega pachena vachiti munhu anotevedzera mutemo nekudaro panopera temu yavo vanenge vakusiya basa kunyangwa hazvo kuine vamwe mubato vari kuti ngavaenderere mberi nebasa.
Chiri kuitika vazuru ndechekuti mukuru wenyika zvaari kutaura pajekerezi nezvaari kutaurira vari padyo naye nevanovimba mubato neveukama justia zviri kunzi mukuru wenyika achitaura hake kuti ayo anoda kusiya asi kuvanhu vari padyo naye ari kutaura kuti ayo ngoma ndiyo ndiyo sa 2030 nekuenderera mberi. Saka ndoo zviri kukonzeresa nyonganyonga mubato rake.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa pachikoro cheTswa University of Technology kuPretoria muSouth Africa. Vanga vari parunare muSouth Africa makare. Vanofungidzirwa kuti vasori vange vakapakatira pfuti nemotokari mbiri vanonzi vafumubata jongwe muromo kuenda kumba kwemupepeti mukuru webepanhau reFinancial Gazette Guthrie Munyuki mushure mekunge bepanhau ravo raburitsa mashoko nemusi wechina ekuti zorurai murugare pane kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pabhavhude ravo. Bepa iri rinoti pakakanganiswa. Mutoro wedu wenhau Costa Nkomo anotipanyaya inotevera.
Pasvika vanofungidzirwa kuti vasori ava Munyuki anonzi anga asiri pamba gweta rake vaAlec Mchadehama vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mumusangano nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu nezvenyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kana kuti mutauriri wemauto Kenneth Overson Mugwisi kuti tinzwe kuti ndivo vari kutsvaga Munyuki here. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ Perfect Flongwane audza Studio 7 kuti sangano iri harisati ranzwa zvizere panyaya yaMunyuki asi ati kana munhu akanganisa anokumbira ruregerero.
Nekuti paitwa inonzi pachirungu retraction kana kuti apology makumbiro ruregerero zvinoreva kuti vanhu vaona kuti pakaitika mhosho. Tinofunga kuti izvozvo zvinofanira kutibatsira kuti pamashandiro edu tishande zvakanaka pasina dambudziko kana kumbunyikidzana.
Mumwe wevakuru vemedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ sangano rinomirirawo kodzero dzevatori venhau vaNigel Nyamutumbu vati vatori venhau hadzisingirozi uye vanokanganisawo sevanhu venyama.
Aiwa zvatinoda isu ndezvekuti panenge pakanganiswa iro bepanhau chezvaro kana ringava mawairesi vodzvigamuchira kuti takanganisa kana vachinge vadaro votora matanho zviri maringe nebumbiro remutemo wevatapo wenhau ratinoti code of conduct zvonadzurudzwa vanenge vakumbirwa uregerero votionawo kuti aiwa zvedi hazvina kuitwa nebwoni.
Mumwe wevarayiridzi anodzidzisa vatori venhau pachikoro cheHarare Polytechnic muHarare vaAdmire Masuku vati kuti zvakadai zvisaitike vatori venhau vanofanira kunyatso pepeta nhau zvemhando yepamusoro.
Saka zvinoreva kuti vanofanira kunge vachichangamuka zvikuru panyaya dzekuti prof rating dzavo vanodziita sei nokuti ndokuri kufira dambudziko.
Gweta rinorwira kodzero dzevatori venhau vaChris Mike vati vatori venhau vane kodzero yekuita basa vasingambunyikidzwe.
Mukufambiswa kwemashoko umu tinowana nguva dzekuti panokanganisika nevatapi venhau vari kuda kuti vakanganise. Mutemo wochiti kana pakanganiswa akanganisa anofanira kukumbira ruregerero. Oenda mberi achita basa lake shakabaka.
Masangano akaita se Committee to Protect Journalists, Amnesty International, ne mamwe anorira kodzero dzevanhu anogara achiti vatori venhau havashande vakasununguka muZimbabwe, asi bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinogara richiti riri kuedza kugadzirisa chimiro ichi richishanda nevatori venhau pasina kumbunyikidzwa. Hatina kukwanisa kunzwa munyori mukuru webazi iri Vaniki Mangwana sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vari muZimbabwe vakawana ruzivo kubva muzvidzidzo zvekushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence. Zvidzidzo izvi zvakarongwa neboka renhau muAmerica reUnited States Agency for International Development rakabatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau kubva kunepfenyuro Z3KTV, Kayona TV, Arts and Soul neStudio 7 vakapinda muzvidzidzo zvenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence. Mumwe wevakapinda muzvidzidzo izvi Memory Nyakarenga, uyo anoverenga nhau paterevhizheni Y3KTV, anoti zvidzidzo izvi zvichamubatsira zvikuru pabasa rake.
Before tauya kutraining iyi ndaifunga kuti ndinoziva kushandisa AI, but patauya kutraining tizozoona kuti zviripo zvakawanda zvatokwanisa kuishandisa zvatisingazive, sekuedita mascripts, edusa majournalists, sekugadzira mavideos kana kugadzira futi mavoices. Tataona kuti AI inokwanisa zvekutipa mavoice muchishona nechindevele nemamwe malanguages atoshandisa muno muZimbabwe.
Mumwe mutori wenhau weHeart and Soul, Joyce Tsikiti, anoti zvaakadzidza zvichamurerutsira kuita basa rake.
Ndanga tiri vanhu vanogadzira news as Heart and Soul, tiri kudzidza kuti we can actually use AI to write news, to write scripts, how to improve our videos and editing.
Mumwe mukuru mukusimudzirwa kwebhizimisi muUSAGM kumabvazuva nekuchamhembe kweAfrica vaTravis Hyde vanoti vakaona zvakakosha kudzidzisa vatori venhau vemuZimbabwe kuitira kuti vashandise zvine ungwaru njere dzakagadzirwa pamadande mutande, vachiti izvi zvichaita kuti vatori venhau vaite basa ravo nekukasika vachifambirana nenguva sezvave kuitika kune dzimwe nyika.
The key takeaway was for everyone just to be comfortable in terms of using AI and the AI tools and not afraid to use them in their everyday life.
Zvikuru zvakaitika ndezvekuti vatapi venhau vave kukwanisa kushandisa artificial intelligence. Pari zvino vari kutsha kuti artificial intelligence ichavatorera mabasa avo, asi isu takavadzidzisa kuishandisa nekuti vasingagoni kuishandisa ndivo vachatorewa mabasa nevanogona kushandisa artificial intelligence.
VaHyde vanoti vacharamba vachishanda nemuzinda weAmerica muZimbabwe kudzidzisa vatori venhau kushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande mukutora nekufambiswa kwenhau. Vachitaura vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont, mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAmerica muZimbabwe Valerie Sosha, vakati zvakakosha kushandisa michina yechizvino zvino kuburitsa nyaya dzinoita kuti muZimbabwe muve nebudiri runyararo pamwe neutongi hwekutsa ruzhinji.
And to tell those new stories and to tell those new narratives, we're going to have to move a little quicker. We're going to have to use new tools. And so whether it's text to video or using the specific...
Kutora nekufambisa nhau idzi nekukasika zvave kuda kushandisa michina yechizvino zvino neruzivo rwemhando yepamusoro artificial intelligence izvo zvamange muri kudzidziswa svondo rino.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vapinde muchitima cheartificial intelligence.
Saka vatapi venhau vanokurudzirwa zvikuru kuti vasasiye basa ravo richiitwa nemishini chete. Chechipiri ndechekuti kana muchinge mashandisa mishini kunge muchigadzirisa nhau dzenyu, ngapave nemutsauko unoratidza kuti izvi zvamakuverenga zvabva mumushini, izvi zvabva muvatapi venhau.
Vachitaura pamusangano weCommunication and Information Science kuNational University of Science and Technology kuvulawayo svondo rapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vakakurudzira vemapepanhau munyika kuti vashandise ungwaru nenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kuitira kuti vafambirane nenguva. Masangano evatori venhau pasi rose achitungamirirwa nesangano reReporters Sans Frontieres akaburitsa hwaro hwemashandisirwo eartificial intelligence anofanirwa kuitwa nevatori venhau zvidzidzo zvemazuva matatu zvekushandisa njere dzakagadzirwa padandemutande ndezvekutanga kuitwa neUSAG muZimbabwe uye zvakapindwa nevatori venhau makumi matatu nemumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, tinokurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu. Endai paWhatsApp motsvaga VOA Shona. Apa ndipo pamunokwanisa kuwana nhau dzinenge dzichangoburwa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza runyararo muUnited Nations varikurudzira kumbokandwa kwezvombo pasi pakati pechikwata chemuLebanon cheHezbollah neIsrael. Pane kurwisana kunotyisa pakati peHezbollah nemauto eIsrael, uye United Nations inoti ichazeya nyaya iyi nhasi. Chikwata chinopfurukidza mwero chinonzi Group for the Support of Islam and Muslims chinodyidzana nechikwata cheAl-Qaeda icho chinopfurukidza mwero nechipiri chinonzi chakauraya vanhu makumi manomwe panhandare yendege muguta guru renyika yeMali, ndokukuvadza vamwe vanhu mazana maviri, vamwe vanhu mazana maviri vakakuvara vanonzi vainge vachidzidzira zvechiuto. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Zvichitevera gwaro richangoburitswa nesangano rinoona nezvekushandiswa kwenuclear renuclear atomic energy agency kana kuti IAEA, mukuru wesangano iri vaRafael Grossi vakaudza board resangano ravo kuti Iran haisi kuita hurukuro navo panyaya yeurongwa hwayo hwenuclear. Nekudaro vanoti IAEA haichazive kuti Iran yasvika papi paurongwa hwayo. VaGrossi vanoti kunyangwe Iran iri kuti yazadzikisa zvinodiwa nesangano rinoona nezvemashandisirwo ezvombo zvenuclear kana kuti Nuclear Non-Proliferation Treaty Safe Agreement, vati nekuda kwekusabuda pachena havazivi kuti urongwa hwenuclear hweIran huchiri hwekuita zverunyararo here sekugadzira magetsi kana kuti hwave hwekugadzira zvombo zvehondo. Mumiriri weAmerica kuhofisi yeUnited Nations International Atomic Energy Agency kuVienna, amai Laura Holgate, vati zviri kuitwa neIran zvinotemesa musoro. Amai Holgate vati sezvakataurwa nemukuru weIAEA, pane kushanda nedzimwe nyika kujekesa nyaya iyi, Iran iri kuramba yakatsika madziro ichitora gwara risiriro. Vativo Iran iri kuramba ichikwenenzvera zvirongwa zvayo ichiwedzera zvinhu zvaisingatarisirwe kunge ichiita kana isiri kuda kugadzira zvombo zvinoparadza. Vatiwo kuramba kwenyika iyi kuti iongororwe nenyanzvi dzeIAEA kuri kukanganisawo basa rinofanirwa kuitwa nesangano iri. Musi wa11 Gunyana, America yakabatana neFrance, Germany neUnited Kingdom mukubudisa mashoko ekushora Iran nekusabuda pachena kusangano reNPT Safeguards Agreement. Mumashoko aya nyika idzi dzakati Iran ikatadza kubuda pachena uye kudyidzana neIAEA ichatorerwa matano akaomarara. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 hapo makadiko tunokwanza inese vana mkomajonga itinotenda nena uzizeza mnotipa tunokufari rai inesa ngundruda ungoti ndi tzure awo wa DJ masomera awo varigutuwa mnangagwa waendosike ku 2030 kwa masomera DJ murimunu mukuru panezwa murugutaura izozo ne kutambura kukita wanu maifane kusoda maifane kusoda munu ngapwe 2 times zake alinda agare pasi kupinda vanopinda yenye kuti mpushe munhu kuti apfurikidze makutogura mutemo wenyika sei muchifarira zvinhu zvisiri munzira mungofarira zvinhu zvinogura mutemo ndatenda zvangu vamasomera kurai
kuzireketiko muzano PF chiko chaizvo chiko kupasise mitemo nokuvhure marodhi ane dhasi ndokwaanokwanisa kuwanisawo vechidiki mabasa havakwanisi kuisa mishonga muzvipatara havakwanisi ezvavakuronge nyaya yekuuraya nzou kuti vaone mabiro veopposition vari kusungwa kwanzi handi corruption kwatakambonzwa wakaenda mujere wezano ndiani
ndanganaka yaya zvangu Studio 7 yezura nhambe tambwe inoregwa ichanaka those people zvano vari kuti vamunangagwa ngavatongi kusvika madhungamira nyanga ndo zvakapesira zvaita vamugabe izvozvo zvokuti vakatonga makore ari kuma50 izvo tozopesira vakutonga nhikiti ako tozopesira ashaisha shaisha kupavanhu vamunangagwa 10 years dzichiperapo voenda zvavo pamujandigere voye umwe ndozvega zvatingatotaura ipapo
ngadii kwese kwamuri ini ndinoshamisika nevanhu vanorumbidza kuti purezidendi Mnangagwa vari kuona basa zvisingaiti zvakafanana nepamba tingati baba vakauya nechingwa pamba tingabva tatoti vaita chinhu chashamisira sterekiri kugadzira marodhi yagara ibasa rehurumende kuvaka mabuilding ringava parliament kana kuairport ibasa rehurumende iroro chatikazoti munhu afamba extra mile panenge pavakwa zvipatara pavakwa zvikuru kumamisha uku mabhoho mvura uye kumaguta asi zviri kuitika muzimbabwe its the true opposite
Pastudio 7, maswera sei. Ndinokumbira mutumiro izvi rangu rirosvika kuhurumende yeZimbabwe. Pabhiri ravanyora kuti vada kudzikisa mutero weredhiyo kuti munhu wese asungirwe kuti aterere redhiyo asati apiwa mutero wemotikari. Mari yavari kutaura yakawandisa iti $30 pamutero weredhiyo plus $75 iri kubhadharwa nevanhu patemu yemutero wemotikari yese inobva yaita $105 pafomansi mari yakawandisa saiyoyo ngavadzikise mitero yemotikari paZimbabwe $70 is too much imari iri kutambirwa nemumwe munhu vashomanana vari kuhora mari iri kwana $200 muZimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kupinda muchirongwa ichi tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Proud Tatenda Kawa anozikanwa neremagitare rekuti Tatenda Pinjisi. Katinzwe hurukuro yaita na Ivan Zininga wa Studio 7.
Zvimagitare izvi I think reganingoti ndichikura ndakatangawo kuridzawo zvimabhanjo tichiri kumusha tichiridzawo zvimagitare zvemagaba izvozvi tichiri kumusha kwamutoko but kuzorekoda kutanga kunopindawo mugrammar records mayamiya ndakatanga ndave form 3
Tatenda, wakatanga kuimba uri mudiki chaizvo iwe vabereki vaiti kudii uchitanga kuita zvemagitare
ndichitanga zvemagitare zvechokwadi iniinda igara nagogo gogo vanga vasina tarisiro yekuti ndingangoite zvemagitare vaitoine tarisiro yekutoti ndoda kuti mwana wangu aitewo zvimwewo especially zvakafanana nezvinochekida nechifundisi chifundisi ndo chavainyanya kuda kuti ndiite Haya itomboito hondo, sitombotora sisikanzwa kuchisipiswa kuti vaingoona chimwe chagadzirwa futi.
Matambudziko api amunosangana nawo mubasa renyu iri?
Yeah, ma challenges akati wandei, akawandisa zvikuru. Si zvinozongodzoka zvinonongedzera pamari. Sometimes kuti ukwanise kuve kana ne sponsorship yakanaka yekuti chinhu chese chawashwira kuita. Even sometimes unogona kuda kana kuita ma videos chaiyo chaiyo. Kuti vanhu vambonyatsonzwisisa message yawe yauri kuda kupa kunyika. Saka message iyi haizonyatsobuda clear, haizonyatsobuda iri sezvo unongoshuvira kuti nyika paichaona this message ichanzwisisa nenzira iyi. Sometimes washaiwa kana mari chaiyo chaiyo yekuti uite
mune mashoko here amungatsiriwo vatsigiri venyu?
Ya, mashoko kuvatsigiri tinongoti rambai muchititsigira ende Mwari vakuitire zvakanaka nekutitsigira nekuti tinenge tine zvatakapiwaona Mwari zvinoda kuti zviteeregwe kana zvateererwa nemi mozvisimudzira nekuti hapana patingazviimbira toga.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata nhamba dzangu yekufona is +263 773 180296. Kuna wanoda kusenda kana ma emails ngoti pinji statenda voisa 1@gmail.com. Kuna wanoda kuterao kama pages edu, ma pages edu I think endo yacho is @tatenda pinjis. Munova matona page redu.
Nasi was a Friday chitipai kamwe chete kamungade tibude nako mudariro.
Ndiyo yanengade kubuda nayo mudariro I think ndiyo iri kupisa zvaizvizvi. Yakabva kubuda 2 months ago inonzi mutoriro. Ndiyo ndinoifarira nekuti nechivita nedzidziso. Dzidziso iri pa ground zvaizvizvi. Vana vedu vapira nema drugs. Shoko rinoti baba vedu havana mufaro. Saka madrugs aya anodzamara aita kuti mwana aichisebesa.
Manga makateerera kambo kanonzi mutoriro kubva kuna Tatenda Pinjis uyo aita hurukuro ana Evans Zininga we Studio 7 bachirongwa chedu che Was a Friday. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi kunyanya vechidiki vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakangano wekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya dzemitambo nezvekuimba tiine hurukuro nemuimbi Thomas Mukanya Tafire Nyika Mapfumo. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York sezvo vawandirwa nebasa. Asi vamwe vanoti mubato ravo munogoda kunge mapindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka munaudze isiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.